Devolution Conference inoshanda pamutemo wakaiswa munyika yekonstitution kuti zvinhu zvinge zvichitongwa mumaprovhinsi mavo mavari. For example, kana iri manicaland, the provincial administrator neaminister nevamwe vari mucouncil ndo voita zvinhu zveprovhinsi yavo imomo. Havachamirira kuti zvinhu zvazvende kuHarare zvadziri kuHarare, aiwa maprovhinsi voitwa mumaprovhinsi imomo. Zvinosanganisira kuti even mukupera kwebhajeti kwegore, provhinsi yega yega inenge ine bhajeti yezviri kuita muprovhinsi mavo. And also makambani anonge achioparate ari mumaprovhinsi mavo. Zvinoreva kuti atanga tisina makambani anoya kuHarare kunze dhofisi kuHarare, hedhofisi inonge iri munzvimbo imomo muri kuitirwa chirongwa ichocho.
Saka iyi conference iri kuitwa iyi iri kukokerwa nani, uye vari kutarisirwa kuuya ndevakaita sei?
Iyi conference ndisu taronga tiri muno Second Republic of Zimbabwe. Taona mutungamiri auya nenjere dzakati koshei achitaura about 2030 vision. Since constitution zvakataurwa zvedevolution, taona zvakakodzera kuti tisanganise vemabhizinisi nemacitizens anova vana veZimbabwe vane shungu yekuda kunzwa kuti devolution inobatsira pakuti chii munzvimbo mavo, and also vachipowo macomments avo, kwete yekushora but yekubatsira kuti hurumende kana ine pairi kutadza inge ichigadzirisa. Sanzati patinosvika 2030 nyika inonge yachena, yaakunge America in terms of zvinhu zvinova zvichishandika, kuvakwa kwenyika, makambani achishanda, uye mabasa anonge achicreatwa from maprovinces.
Vanodawo kuuya kuconference iyi vanofanirwa kuita sei? Vanobata ani papi?
Okay, tine vanhu, since conference ichange for free, toda mabookings. Vanofanira kubhuka, vanofanira kufona panhamba idzangu idzodzi dzinoti 0774698 93, or nhamba dzagladis dzinoti 0772 675 810, oro kusenda email yakanzi admin@cipmz. Tiri kutarisa kushanya kwakazara makurukota ehurumende vemabhizinisi, asi tiri kuda vanonga vakonfirma kuti tinge tichizogonawo kuronga kuti zvinhu zvatadaidzira vanhu vanozokwana. Hatizodi vanozongoitawo madyira vanozogosongana navo pamugwagwa vasisi kuti arigaindipfurine pazviri kuitia vasina kubhuka.
Vanotarisira kubuda nei mukupera kweconference iyi?
Conference isisi tiri kutarisira makurukota ehurumende, izvo nemutungamiri tiri kutarisira kuti ange aripo. Tiri kutarisira kuti pange pachibuda maresolutions wawo hurumende ichipowo chiimbiso chaida kupa kuvana veZimbabwe in terms of devolution. Tozwowo vanospecializa vana muzvabhizinisi, madhokotera akaitawo zvedevolution nedzimwe nyika, vachitaurawo machallenges anoitika padevolution. Asi papanopera chirongwa ichi, tinoona maoko achisanganiswa achishekana pachiratidza kuti 2019 patinomupinda tanga achingotaura nyaya yedevolution and tichiparidzana chokwadi panotadzika toratidzana, asi panopera gore nyika inonge yapakanaka.